hwaro hwedocument raburitswa iri hwakanaka chose nekuti hunoratidza kuti zvavanga vakatarisira kuti vanoda kutaura vazvitaura. Zvizhinji zvinenge zvichitarisirwa kunge zvichiitwa zvinenge zviri mumapepa makuru avasingataure. Iyi isamari, asi musamari tawana vachikurukura nyaya yekuDRC uyezve nenyaya yekuMozambique. YekuDRC yavati ivo vari kutarisira kuti SADC mission irambe ichishanda uyezve iyo SADC icharamba ichipa support kune mabasa ari kufanirwa kunge achiitwa kuti pave nerunyarare mukati meDRC. Mozambique vakaratidza zvakare kuti vakurukura nyaya yachona vakati organ troika inoona nezve peace and security muSADC icharamba ichishanda neMozambique kuti matambudziko ari muMozambique akwanise kunge achiongororwa uye zvaachipera. Chimwe chikuru chabva mumusangano muchataurwa navamunangagwa apa pavatura mashoko avo ekupedzisa vachiti iwo vakuru vanga varipo vawirirana kuti vacontributa maresources avo avanga vachifanirwa kunge vachiita kuti basa rekuDRC riitwe nemazvo vachipa maresources ari kutarisirwa kunge vachiita. Saka tinoona kuti vataura tofunga zvanga zviri paagenda uyezve zvichibudikidza zvanga zvakurukurwa nemisangano yaitwa ivo vasati vasangana.
Vamuringai, munoona sei gwaro raburitswa neSADC?
Rakanaka kwazvo, asi chandisina kuya kuona ndechekuti kuMozambique vachazvifambisa sei sezvo nyaya yemhirizhonga inenge yatanga uye takaona mapurisa achienda mudzimba dzevana mumavhidhiyo ari kusekuleta kana ariwo ari kubva kuMozambique. And pakadero tinenge tichida kuona kuti SADC iri robust enough here kutsumidzira rubatsiro kuti kuve nerunyararo mukupokana kunenge kwaitika munyaya dzesarudzo idzo. Saka ndo zvandisina kunyatsoona kuti vazozvitenengura here zvakanyanya kana kuti zviri in the detailed summary nekuti ingori communique.
Vamandaza, Mozambique mune kunetsana kuripo nhasi, asi musangano uyu waenderera mberi uchikorokotedza kuti makaitwa sarudzo murunyararo, munoti?
Kukorokotedzwa kwaitwa nhasi ndo kwave nemukurumbira nekuti kwaitwa ne SADC inova yanga ine mission yanga iri muMozambique ichiongorora maelections. Asi nyange vakorokotedza kuitwa kwemaelections, chavaratidza vanyunyuta nenyaya yebongozozo kana kuti usawirirana kuri kuitika mukati menyika imomo. Nyange vamunangagwa vakanga vatumirawo mashoko avo mushure memaresults akanga abuda, asi chikuru chavapo iyezvino ndechekuti SADC inova iyo musangano wanga wakagarwa nhasi wakorokotedza, asi waratidza zvakare kuti kune zvauri kuda kuti zvitariswe kuti muve nerunyararo mukati menyika yeMozambique.
Vamuringai, tichitarisawo matambudziko akatarisana nedunhu reSADC, munoona here paine kukanganisika munyaya dzeupfumi?
Tinoziva kuti SADC ndo region inenge ine nyika dzine matombo kana kuti precious stones kana kuti maminerals akakosha mazhinji muAfrica. Kana pasina runyararo sezvo kuitika kuMozambique, zvinoreva kuti maresources ari kudedicatwa kuchengeta runyararo, haasi kuchengetedza mabasa evanhu kana kuti vanhu vaende kumabasa. DRC tirikuziva kuti yagara ichineta for the past 30 years, hapana chinenge chichifamba kana pane mhirizhonga.
Vamandaza, pane vamwewo vanoti dzimwe nyikawo dzemuAfrica dzinogona kunge dzisiri kunyatsoshanda zvine simba mukupedza dambudziko riri muDRC nenyaya yekuti dzine zvadziri kuwanawo munyaya dzezvicherwa izvi, munoti iwemi?
Tataa kunyanya kuziva kana kuti tatinoziva mune zvinoitika muAfrica ndezvokuti kana tava namaresources, kune vakawanda vanoda kuti vapindire vakwanise kuwana iwo maresources. Zvinova izvo zvaunza kutambudzika kukuru mudunhu reDRC uyezve neMozambique kuna naCabo Delgado. Inyaya yeupfumi huri mukati medunhu redu reAfrica.
Vamuringa mungawana iroku batana kwa Afrika nerimwe gore kuchipeza matambudziko akatarisa nedunwa tingangotarisa sadikicheti
Afrika ino kwanza kuti tibatane chese vakuru vedu vakaregera kuita zvinhu zveuri kana iyo yatinoti corruption nokuti tinoziva kuti maresources iwayo akapiwa kune munhu wese zvakaringana hapana zvinokwanisa kuitika nemunhu anenge achibva kunze